Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu chikumi 20, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Pasi rose rinocherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugees Day, paine kunyunyuta kuti dzihurumende hadzisi kushanda pamwe chete munyaya dzevapoteri. Vatyairi vemagonyeti muSouth Africa vavharidzira motokari dzinotyairwa nezvizvarwa zvekuZimbabwe vachiti vanhu ava vari kuvatorera mabasa avo. Zimbabwe Electoral Commission yonetsana zvikuru neMDC Alliance panyaya yegwaro revavhoti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pasi rose racherechedza zuva ravapoteri kana kuti World Refugees Day, paine kunyunyuta kuti dzihurumende hadzisi kushanda pamwe chete munyaya dzevapoteri kuitira kuti upenyu hwevapoteri ava huve nyore. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matanhatu nemasere vari kugara muupoteri munyika dzakasiyana siyana mushure mekutiza nyika dzavo nepamusana pezvikonzero zvakasiyana siyana. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees rinoti mumasekonzi maviri ega ega pane munhu anomanikidzwa kubuda munyika make pasi rose. Sangano iri rinotiwo vanhu ava vasi kubuda munyika dzavo nekuda kwavo, asi kuti vari kutiza nyika dzavo kuitira kuti varambe vari vapenyu. United Nations inoti pasi rose rine kunetsana nekurwisana uku kuri kupa kuti zvizvarwa zvenyika dzinenge dziine dambudziko iri dzipinde muupoteri. Mhuri dzakawanda dzekune dzimwe nyika dziri kugara muupoteri muSouth Africa hadzina kuita urongwa hwekucherechedza zuva ranhasi sezvo dzaswera dzichiita mabasa adzo semazuva ose. Kunyange hazvo vamwe vakwanisa kupinda mumusangano waitirwa muDurban nehurumende yeSouth Africa. Vazhinji vavo vanogara muJohannesburg vanoti havaoni kukosha kwezuva iri nekuda kwekuti South Africa haina kumbobvira yaona kukosha kwematambudziko avakatarisana nawo mushure mekunge vapotera munyika iyi nekuda kwekusagadzikana kwezvinhu munyika dzavo. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoona nezvekugadzikana kwakanaka kwemhuri yeZimbabwe reCommunity Alliance for Human Settlements vatawanda mandevana vakurudzira masangano ose anoona nezvekodzero dzavanhu kuti ashande pamwe mukuedza kuona kuti kodzero dzavanhu vose vanoshupika dziri kuremekedzwa.
Tatitore mukana uino pazuva ranhasi kurangarira zuva revapoteri rinonzi World Refugee Day, tichida kukurudzira mapoka ose kusanganisira hurumende nevatungamiriri kuti varambe vachikurudzira mitemo nehwaro unovandudza magariro nechengetedzo dzevapoteri pasi rose.
Vafunga ichitunha vanoti havana kuona kodzero yekucherechedza zuva ranhasi nekuda kwekuti vari kurarama nehwakumukwaku muSouth Africa.
Tiri muno muSouth Africa kudai so takagara semarefugee, handioni paine paine kodzero yekuti tiende sei tipembere nemhaka kuti magara takaita muSouth Africa. Pese pete tangosangana nemapurisa unofanira kutobvisa mari kana usina mapurisa unotomboshungurudzwa, uyezve hatina mapepa toshiro dai kunyika kwedu kwaita, nekuti government yemunomu tinogona mabasa, tine maexperience etina but atikwanisi kuexpose those experience nenyaya yekuti hatina mapepa dai watipo mapepa taratidzo experience etinaya nemazuri tinabasa tawaratidza kuti takutoshiro dai nyika yedenge yanaka tadzokera kunyika nekuti nyika ino iri kutotiomera iri kutotirwadza nemagara atakaita zvakatotiomera.
Asi vakudzai Nyagwande vanoti havavirirani nevose vanoti hurumende South Africa iri kukanganisa. Vanyagwande vanoti South Africa iri kuedza nepose painokwanisa kubatsira vapoteri vekune dzimwe nyika.
Ini hangu personally handina chandiri kushora mabatiro anoitwa marefugees anosvika muno South Africa. I think I've been ndagara muno for 10 years mani urikuona. Although ini ndisiri refugee zvangu but hurumende South Africa yambozama kusapota marefugees anopinda munomu. Vanova integrator, vanowana health care, vana vanopinda zvikoro vachiita ndiona fanikise kuti inozama kusapota. Asi chinokuitika ngechekuti unoziya kana marefugee achipinda munyika zviya mumacommunities umu. Vamwe ma South Africans, ma indigenous South Africans, vanofira fanikise kuti they are now challenged. Handizi, it's very problem, pa manyaya ma resources apa. Vaona fanikise kuti vamwe vanhu vanobva kunze ava uri kuona sova kuda kuti dini, kutora ma resources, but hurumende yacho yanga ichizama kusapota chaizvo. Takatarisawo inini.
Chimwe chizvarwa chekumasvingo chiri muupoteri muSouth Africa, vaFrank Mucheka, vanoti kubva zvavakasvika muSouth Africa, upenyu hwavo wakagara wakangooma nekuda kwekuti hurumende yeSouth Africa haina kumbobvira yaratidza chido chekuchengetedza vapoteri kubva mukubatwa kwavanoitwa nezvizvarwa zvenyika iyi.
Zvinhu zviri muno zvakaoma. Muno macho ukange une foni yako chaiyo unogona kuifira. Muno macho ukange wakorawo zvimari izvozvo. Matso dzakawandisa vanhu havasi sefu muno, vanhu vaurawa. Hazvichashamisi kuona munhu achipondwa daylight robbery, munhu anourawa. Hapana action inoitwa, saka zvemunomo zvakaoma.
Vachitaura nhasi pakucherechedza zuva ranhasi mudhorobha reDurban, gurukota rezvemukati meSouth Africa amai Fatima Cohen vanoti nyika yavo yakapa vapoteri vanosvika mamiriyoni maviri magwaro ekugara munyika iyi. Amai Cohen vatiwo hurumende yavo ichazenge ichipa vapoteri vose vane kodzero yekugara munyika mavo zvitupa zvakafanana nezvinopiwa zvizvarwa zvenyika iyi. South Africa ine vapoteri vanobva kunyika dzakaita seNigeria, Democratic Republic of Congo, Mozambique, Zimbabwe, Rwanda nedzimwe nyika. Uyewo ndiyo nyika yemuAfrica ine vapoteri vakawandisa. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Vachikairi vemagonyeti muSouth Africa vavharidzira motokari dzinotyairwa nezvizvarwa zvekuZimbabwe vachiti vanhu ava vari kuvatorera mabasa avo. Vanhu ava vavhara mugwagwa paVan Renen Pass mumugwagwa weN3 unova mumwe wemigwagwa mikuru muSouth Africa. Zvimwe zvizvarwa zvekuZimbabwe zvawirwa nedambudziko iri zvinoti pavari hapana zvitoro kana zvimbuzi zvavasiya vari panguva yakaoma. Vachikairi vemuSouth Africa vanoti vachikairi vese vekune dzimwe nyika ngavadzoserwe kunyika dzavo. Tabata mumwe wevachikairi vavharirwawo paVan Renen Pass vaEdgar Sigauke kuti tinzwe zvaitika.
Vapoisi haina kana basa rayavagoite vana vanguva vakangomiramira vangotendereratenderera nekuzavakisira kana poisi vaienda kudara.
Saka kukuona kwenyu kuungana kwaita motikari nekuvharwa kwavaita nzira kudzakawanda zvakadii?
Pandatozira kunzwa inini bozindipadhuze nekwacho kwavharwa kwacho kunoko kwadzakamirira but vangaita kuti jemu yacho yese is more than 8 kilometers.
VaEdgar Sigauke muchikairi vanobva kuZimbabwe vanga vachitaura vari parunare kwakare kuSouth Africa. Mukuzeya nezvenyaya iyoyi tabata mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru kuti tinzwe zvizhinji.
Chimiro chiri muno muSouth Africa ndechekuti vachikairi vano vezvizvarwa zvemuno muSouth Africa zviri kunyinyita nepamusoro pepamusana pehuwandu vevachikairi vanobva kunze kwenyika, kunyanya vanobva kunyika yeZimbabwe, kuti vari kuvatorera mabasa uye varungu havasi kuzoteerera zvichemo zvavo nekuda kwekuti vanenge vachiwana vashandi nemitengo iri pasi kubva kuvashandi vanobva kunze kwenyika. Saka tinoona kuti mangwanani anhasi kubvira nguva dzemangwanani dza6 o'clock taona kuti muna N2 mugwagwa unobva ku ku Durban wakananga ku Richards Bay munzvimbo inonzi Eshowe kwapiswa matruck anoita iwo mairi anofungidzirwa kunzi anotyairwa nevatyairi vanobva kuZimbabwe. Iye zvekare kubvira mangwanana nhasi uno taona kuti mugwagwa mukuru chaizvo we-N3 wavharwa panonzi paVandringen Pass zvekuti hakuna motokari kana chii zvati chiri kukwanisa kufamba kuti chipinde nepamugwagwa iwayo. Mushure meizvozvo kwazoitwa musangano waitwa mumakomo imomo wadedzerwa vatyairi vese kuti ngavauye.
Azodedzera musangano wagarwa uyu nevatyairi ndiani?
Vangodedzera ipo pachavo vatyairi vacho ivavo vanga vakamisa mugwagwa sekuti musangano pane musangano wakaitwa nezuro nekambani yeBakers.
Saka makatarisa muri kuona izvi zvasiya zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumubasa iri kutyaira marori izvi zvakamira papi?
Zvaitika izvi haichisiri nyaya yekuti vanhu vari kutyira mabasa zvikurusa asi kuti vanhu vaakutyira upenyu hwavo sekuti nzvimbo yavari hapakwanisi kusvika mapurisa, hapakwanisi kuti pasvike motokari dzinobatsira vanhu nechimbi chimbi dzatinoti maemergency vehicles nekuti vakavharwa hapana parikukwanisa kuti panopfuura kana chii.
Avo vanga vari mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura parinhare vari kuVandringen Pass South Africa. Kunetsana pakati peZimbabwe Electoral Commission, ZEC, nemapato anopikisa kunyanya MDC Alliance kuri kuenderera mberi nenyaya yegwaro remazita evavhoti kana kuti voters roll. MDC Alliance yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichishora ZEC zvikuru nemabatiro airi kuita nyaya yegwaro remazita evavhoti iri. MDC Alliance yashora mashoko asi chigaro weZEC amai Priscilla Chigumba ekuti sarudzo hadzisi kuzoregwa kuitwa kunyangwe nyika ikandengendeka kana kuti gwaro remazita evavhoti risina kunyatsokwenenzverwa, vachiwedzera kuti vanenge vasina kugutsikana vakasununguka kuenda kumatare. Vanopikisa vanotiwo kunyangwe ZEC yakatopa gwaro remazita evavhoti iri kumuzinda weBritain mukati memaawa maviri chete, veZesni vachiti vakapiwa mushure memaawa matanhatu, ivo vakapiwa mazuva maviri. Pane kunetsanawo panyaya yekuti gwaro idzva rine mazita evanhu iri rinofanira kuve nemifananidzo yevanhu here sezvo pave kushandiswa michina yechizvino zvino kana kuti BVR. ZEC inoti haisi kuzoburitsa gwaro rine mazita evanhu asi MDC Alliance ichiti ndo zvinofanirwa kuitwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vari kumiririra mutungamiri weMDC Alliance munyaya dzesarudzo vaJameson Timba kuti tinzwe zviri kuitika.
Isu hatisati tapiwa voters roll. Ndakaendako ndikagoudzwa kunzi fila form uzodzoka after 48 hours kuti tipe roll. Saka ndikudzokera ikoko mangwana china kuti ndione kuti roll iro rako here iro.
Asi tiri kunzwa wani kuti vamwe vari kuenda veBritish Embassy vakati vakapedza maawa maviri veZesin vakatudza kuti vapedza maawa matanhatu chete vachibva vapuwa gwaro iro.
Vanhu vese vamataura ivava handiti havasi vatambi paelection iri kuuya. Isu handiti tinenge tiri muelection isu, ndisu tinofanira kuti tipiwe voters roll. Vanhu vekuBritain havasi kuvhota musi wa30 July. Saka kuvapa roll vasingapei isu kupedza nguva, roll inofanira kuti riri kwatiri. Saka priority inofanira kuti ipiwe kumacandidate. Hasati zvaitika izvozvo.
Pane chikonzero here chiri kupiwa neZEC kuti sei iri kuita izvi?
Hapana chikonzero chavatipa kunzwiko kuti zvinotora nguva kuti vagaine disk kuti vatipe roll ratiri kuda. Saka todzoka after 48 hours.
Iro gwaro ramuri kupiwa iri rinenge riine zviso zvevanhu, riri mhando yeBVR here kana kuti kwete, zviri kufamba sei?
Ini pamutemo ndo gwaro randiri kutarisira iro, rinofanira kunge rine zviso zvevanhu, maid awo, mazita awo nemaadresi awo, nekuti ndo zvinotaura mutemo kuti voters roll redu rave BVR. Saka mangwana kana chinge ndaenda ikoko ndo zvandinenge ndichitarisira.
Asi kaZEC iri kuti zvegwaro revavhoti hazvina nebasa rose, sarudzo dzinokwanisa kuitwa vanenge vachida kuzoendawo kumatare vozoenda.
Kutokoniwa ikoko voters roll ndo mongo wesarudzo, kana pasina voters roll rusinu hapana sarudzo.
vari kumiririra mutungamiriri weMDC Alliance munyaya dzesarudzo vaJamerson Timber vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana nemaitiro emadzishe nemasabhuku emudunhu remasvingo ayo ari kuramba achizvidza mitongo yematare edzimhosva inoarambidza kupindira mune zvematongerwo enyika. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Madzishe nemasabhuku aya anonzi ari kuudza vanhu kumaruwa kuti vavhotore mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa musarudzo yemutungamiriri wenyika ichaitwa mwedzi unouya. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mucommunity tolerance and reconciliation development vaBrighton Ramusi vanoti sangano ravo riri kugashira zvinyunyuto zuva nezuva kubva kunzvimbo dzakaita seZaka, Chivi, Mwenezi, Bikita neGutu. VaRamusi vanoti zviri kuitwa nemadzise izvi kuzvidza dare redzimhosva uye zvinoratidza kuti munyika mune vamwe vasingatevedzeri mutemo uye pasina zvavanoita.
Hongu tiri kusangana nemashoko akadero kuti madzishe ari kuchungurudza vanhu, ari kuvaudza kuti vavhotere mutungamiriri varipo iko zvino weZANU-PF waMnangagwa. Vari kutoita maslogan vanoungara vanhu masogana akafanana nekuti ED has voted my vote, vachikurudzira vagari kuti vange vachivhotera musangano weZANU-PF. Zviri kutishungurudza nekuti mavhiki mashoma pfuura dare rakapa mutongo wekuti madzishe hafanhi kuwanikwa achipindira mune zvekuita nezvematongero enyika kana kuva nebato ravanorerekera kwariri ravanokambenera. Saka tiri kushaya kuti sei vasiri kuteerera dare zvarakareva.
Nhengo yemasvingo Women's Forum amai sungano zvarebwa naShe vanoti zviri kuitwa nemadzishe zvinobudisa pachena kuti sarudzo hadzisi kuzoitwa zvakasungunuka sezviri kuvimbiswa nemutungamiriri wenyika.
Isu semasvingo Women's Forum takatotambirawo macomplaini iwayo kubva kumarural areas kwakawanda somunongedzo kumwe kwanaveza nekuward 33 zviri kutotaurwa izvozvo kuti munofanira kuvhotera ED. Vari kutotenderera vachitaura High Court yakadeclare kuti madzishe even muconstitution madzishe hafani kutsigira any political party, but tiri kuzviona kuti zviri kutoramba zvichiindirira mberi ende zvinototipa kushushikana kuti kana zvichidaisa izvezvi hapana free and fair election. Tinotarisira kuti dai ivo vaMnangagwa vazvitaura kumadzishe kuti musataura izvozvo hazvitenderwi, nokuti kutaura kwehigh court nokuzoitwa kuita implementation yezvataurwa zvinhu zviviri zvakatosiyana. Saka zvinongoda chete kuti paite political will yokuti vanotungamira mapolitical parties vati madzishe musatitsigira, isu tina vatsigiri vedu nechekare, zvinobva zvaita zvakanaka.
Dare repamusoro rakapa mutongo kaviri mwedzi wapfuura kumutungamiriri wemadzishe munyika Ishe Foshun Charumbira kuti vasapindire mune zvematongero enyika uye vakapiwa mazuva manomwe ekuti vakumbirire nyika ruregerero mumapepanhau. Asi vacharumbira avo vakange vabuda pachena pane mumwe musangano kuti madzishe achatsigira ZANU-PF sarudzo gore rino havasati vakumbira ruregerero nanhasi. Vacharumbira vakanga vaendeswa kudare repamusoro nemutungamiriri wemubatanidzwa weCoalition of Democrats vaElton Mangoma pamwe nesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimiririra reElection Resource Center kana kuti ERC. Gweta rinoshandira masvingo vaOmen Mafa anoti hapana munhu ari pamusoro pemutemo munyika kusanganisira mutungamiriri wenyika, nokudare madzishe anozvidza dare anofanira kusungwa oendeswa kujeri.
Maramba, mutemo unotaura iwo kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo yatinoti rule of law. President havasi pamusoro pemutemo, madzishe havasi pamusoro pemutemo. Saka upi neupi kana dare repamusoro oro dare ripi zvaro ragura nyaya, munhu usafanira kutevedzera zvakugwa nedare iroro. Kana pazoonekwa zvekuti hausi kutevedzera zvakagugwa nedare kazvakarambidzwa nedare, pane yatinoti contempt of court, criminal offense. Munhu iye anofanira kuti hapana umboo kuti zveshuwa pane dare rakagura zvarakagura, asi waindirira mberi aita zvakarambidzwa nedare, tinoiti contempt of court. Munhu iye anofanira kutoprosecutiwa, pafanira kuti advocate, munhu otoenda kuchi, otoenda kujere. Saka kuti zvese zvekuti izvo zvakara vachigura mutemo machifi, aiwa mapurisa afanira kusunga vanhu voenda kumatare edzimhosva.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vabuda vachinyutira vacharumbira nemadzishe kubudikidza nemashoko avaisa paTwitter vachiti vaMnangagwa havana kusiyana neaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Awa anoti vaizvidza mitongo yematare edzimhosva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remadzishe pamwe nemasabhuku panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930, 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Gadziriro yesarudzo yeMDC Alliance inonzi yapinda musango zvichitevera kutorwa kwakaitwa zvigaro neMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa zvavakange vawirirana kuti zvichapiwa mamwe mapato ari mumubatanidzwa uyu. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Mamwe mapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance anoti haasi kufara nekutorwa kwakaitwa zvigaro neMDCT yavaChamisa. Zvakazopedzisira zvaita kuti mapato aya ave nevanhu vakati wandei vainyoresa kukwidza chigaro chimwe chete munzvimbo dzakasiyana-siyana, zvikuru sei pasarudzo dzenhengo dzeparamende. Mutauriri wavaJacob Ngarivhume, vanhu vemutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJustin Makota vaudza Studio 7 kuti bato ravo harisi kufara nezvakaitika izvi, vachitipana nhengo dzeMDCT dzakasainirwa mapepa ekuti dzikwikwidze munzvimbo mavakanga vawirirana kuti bato ravo ndiro richave nevanhu vanokwikwidza musarudzo vakamirira MDC Alliance.
Nyaya yevakwikwidzi vaviri vaviri muconstituency imwe chete inyaya iri kutishungurudza. Isu serimwe bandiko riri MDC Alliance, panguva ino tiri kushandidzana nevamwe kuti tione kuti tingazvigadzirisa sei. Zvisinei hazvo, pamwe vamwe vanowanikwa vachimbodhonza-dhonza makumbo, asi tine kutarisiro yokuti mukupera kwezuva ramangwana zvinenge zvaendeka. Tine tarisiro yokuti MDCT ichaudza vamwe vese vakapinda mumaconstituencies emaalliance partners kuti vawithdraw.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mencuve vakurawo nechihwai vatsinhirawo zvataurwa navaMakota.
Zvinhu hazvina kufamba zvakanaka, hazvina kufamba sokutarisirwa kwazvazvichiitwa nevoruzhinji. Musangano weMDC Alliance wakanga wapanana masi, vakanga vagovana vabvumirana zvimazvigaro kuti umwe noumwe achakondesta zvigaro zvakati nezvakati zvekwakati. Asi kuMDC tanga takapuwa zvigaro 32 somusangano. Tikange tava nevanhu vacho vane zvikwanisiro vanokwanisa kumanyamanya.
Zvese zviri kutaurwa izvi zvokuti kwanzi paitarisiwa vanhu vanokwanisa vane zvikwanisiro. Isu vanhu vedu vane zvinhu zvavo, vane mari dzavo, vane chikoro chavo. Tinotoshamisika kuti kwakatorwa vamwe varipo vasingagoni kunyora mazita avo. Ndovonzi kwai vanokunda vanhu vedu vanenge vakabva kumayunivhesiti. Hatidi kutaura tichidero, ngatitaure chokwadi kuti pakaita hunjire. Hatichagone hedu kuramba tichitaura zvinhu zvakawanda.
Mutungamiri webato remultiracial Christian Democrats vaMathias Guchutu vanoti vaita musangano nasachigaro weMDCT yavaChamisa vaMorgan Komichi nhasi nechinangwa chekugadzirisa nyaya iyi.
Ndikutobva mumeeting izvozvi ndofunga kuri kuona ndine makurukota andinawo. Saka tingatoti kutomira kwataita iko zvino yanga ichitotinetsa kunyanya, yatove nesolution. mara nenyaya yacho saka zvechikwadi kwangu kunogunununa nyango nesu tanga tine kugunununa ikoko nekuti tanga tine masita akati wandei mamwe acho hatisina but atasarirwa nawo iwayo ndofunga ndoata kutongopinda nawo
mungatisanangurira kuti mangani kuitira veruzhinji vanhu vanyatsonzwisa because havazivi
right tanga tine mana mamwe acho ndobva tatrade tine manegotiators angachiita upgradewo kuti tinoda mp kuda pamwe tozotiwa right hatichadi mp chetisai pasenate but todawo senate totiendisai provincial council saka tasarirwa nawo tisingaverengi ayo atakazokwiridzira tangosarirwa nemaviri yanove Gutu Central neShamva South chokwadi chiripo ndechekuti tiri musha iweya efamily saka musha munogona kunetsawo zvechokwadi kuti mukoma nemuningi nemazukuru nezvimwe zvakadaro mogona kunetsana asi chikuru ndechekuti isu semakristo tiripo kuti tivake hatifaniri kudokwairira kuti zvinhu chiputsike ndotakatopinda machiri chiti chinhu chinofanira kuti chidi chitendese kuzimbabwe itsva saka zimbabwe indotovimbisa vese vamuno muzimbabwe kuti zvinganetse zvinganetse asi zimbabwe iyi tiri kutopinda mairi saka ndozvatiri kutovimbisa izvo kuti aiwa zvinganetse ngatipinde mumba medu tikachane imomo asi tabuda imomo takuti takuonana nemhando
asi vakomichi vanoti vanyorera nhengo dzibato ravo dzakanga dzanyoresa kuti dzikwikwi dzisina kupiwa mvumo nemubatanidzwa wemdc alliance kuti dzibvise mazita adzo komishen inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission
tinokurudzira vese vakapinda zvisiri pamutemo kuti vanyore tsamba dzekuwithdrawa kuzek vanofanira kunge vachidrivewa nethe bigger picture the bigger picture kuti tihwine maparliamentarians tihwine macouncils tihwine presidential vote kana munhu angari palo candidate ngaazive chinowani ukadrivewa neego yokuda kumira sacandidate uri kuzodivide avote wadivide avote the objective yekuti hwine constituency iyoyo hatichaiwani iwe wacho hauna kuhwina pati haina kuhwina watohwinisa zano pf
vakomichi vaenderera mberi vachiti bato ravo rakatora zvimwe zvigaro zvaifanira kukwikwidzwa nemamwe mapato mushure mekunge vaona kuti vamwe vanhu vainzi nemapato aya vakwikwidze munzvimbo idzi vakange vasina rutsigiro rwakakura vachiti chakakosha ndechekuti mubatanidzwa wavo umirirwe nemunhu anoteverwa nevanhu vakawanda
fez yatasasa nayo iko zvino so less than 2 months kuenda kuelection hatichagoni kuti tiintroduce candidate tsva kuvanhu vanhu vanoda munhu vaanoziva munhu vaanofarira munhu anovagona kuva leader anogona kuva mobilize tarisai performance irikuitwa napresident Nelson Chamisa haudi chimwe chinhu besides kuvatevera haudi chimwe chinhu chokuti uite nekuti vanhu vari kuvatevera vari kuvafarira marallies avo ari kuzoti akanaka kuti kutiko is the popular candidate people are ready to vote for him.
Vakomichi vatiwo mamwe mapato ari mubatanidzwa wemdc alliance havafaniri kuona sekunge vadzvanyirirwa vachiti kubatana kwavakaita vachiumba mdc alliance kunoreva kuti vatove vanhu vamwe chete hatina wokwanisa kutaura nemamwe mapato ari mdc alliance akaita sezimbabwe people first people's democratic party nezanu ndonga kutinzwewo paamire panyaya iyi asi dzimwe nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika mumdc alliance izvi zvinogona kuita kuti mubatanidzwa uyu uparare kana zvikasagadziriswa dzinotiwo izvi zvinopa zanu pf mukana wokukunda musarudzo dzemwedzi unouya sezvo mapato ari mubatanidzwa wemdc alliance uyu ari kupedza nguva yekutsvaga rutsigiro kuruzhinji achikakavadzana nenyaya dzevachakwikwidza musarudzo ava ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zuva reWorld Refugees Day rakatarisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Pasi rose rinocherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugees Day. Vatyairi vemagonyeti muSouth Africa vorwidzana nezvizvarwa zvekuZimbabwe vachiti vanhu ava vari kuvatorera mabasa avo. Zimbabwe Electoral Commission yanetsawo zvikuru neMDC Alliance panyaya yegwaro revavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle, olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 20 kuNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Babhadala i-cheque, ba-create umsebenzi wama-locals. I think indima abayidlala inkulu kakhulu. I think kuqakathekile ukuthi i-Africa generally embrace nje each other, bebambane ngaso sonke isikhathi, because South Africa be create employment. Umuntu local la yabenefita, so I think it makes a good sense.
Umhlaba unanza ilanga leziphephele ele World Refugee Day lamhlanje. AbeZimbabwe abaphephele emazweni angomakhelwane beqala ngokuthi kabaphathwa kuhle.
Uyakwazi ukuthi kathi last minute abantu lawa ama-RIC partners ngaze qashe ukuthi zimela zivodwa akuzokube lani kuzokubancedi ngoba abantu vele bona sebejwayele ukuthi bazavotela umuntu we-RIC. So into kathi ikhaya ukuthi izayenzakala ikakhulu umncube nguye kathi singakhalelanga ukuthi ngathathelwa amasisi.
Inkokheli ye-MDC ithi ilandula imbiko ethulwa ngamanye amalunga e-MDC Alliance wona ethesa leli bandla icala lokwahluthunela izihlalo zokuncintisa kukhetho lwetaleli ephalamende. Kwezemidlalo aqhubeka nzima amazwe asezwekazi le-Afrika kumncintiswano we-World Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amazwe omhlaba ananze ilanga leziphephele ele World Refugee Day namuhla. AbeZimbabwe abayiziphephele kwele South Africa besithi kunengi abakwenzayo ekuthuthukiseni lelo lizwe, kanti njalo lenhlupho zabo zinengi. Kubika uBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Isihloko sokuthakazelela ilanga lesiphephele lonyaka sithi simandawonye lesiphephele. Le inkuthazo yenhlanganiso yezizwe zomhlaba e-United Nations efuna iziphephele zemukelwe, zinakakelwe, njalo amalungelo azo ahlonitshwe. Lesi sikhalo esifanayo esiphuma kuningi labeZimbabwe abeza kwele South Africa ngezombusazwe kanye lezomnotho. Kuqula labeZimbabwe abaphephela kwele South Africa kulabo ngikazi, odokotela, omanjinela, otitshala, abaki, abaculi, abayanga kanye lesiphofu. Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngabutho Mabhena, uthi mkhulu umsebenzi owenziwa iziphephele zeZimbabwe ekuthuthukiseni ele South Africa.
Abanye barana ama-business ikakhulu ehlelweni lolothwa ngama-spaza shops, abanye bayizikhulu zamakampani njalo futhi basebenza lezi nkampani ze-government lothwa ama-parastatals, abanye futhi bangomongikazi, bangodokotela. Siyababona abanye futhi bayathengisa emgwaqweni.
Amatitshala wona afike kwele South Africa enza ezibukwayo. Iningi lezikolo ezizimeleyo ezithola impumelelo encomekayo ikakhulu emadolobheni afana le-Johannesburg kugcwele wona amatitshala eZimbabwe. Inxa yokwaziwa ngokusebenza katalala, abeZimbabwe laba yibo futhi abagcwele pam endaweni zokudlela elizweni jikelele, besebenza njengabapheki lokupha isihambi ukudla. Akusakhulunywa-ke ngabakhi ngoba phose zonke izindlu ezakhiwe ngobuciko kwele South Africa kulezandla eziningi zeziphephele zeZimbabwe ebezisakha. Le yinto uMnumzana Stan Dlovu athi kufanele abo kwele South Africa bayibonge.
Babhadala i-taxi, ba-create umsebenzi for ama-locals. I think indima abayidlala inkulu kakhulu. I think kuqakathekile ukuthi i-Africa generally i-embrace nje each other, bebambane ngaso sonke isikhathi, because South Africa be create employment. Umuntu local la yabenefita, so I think it makes a good sense.
Ngitsho lasezikhundleni esiphezulu elizweni bakhona. UMnumzana Gabriel Shumba oweza kuleli ebalekela umbuso kaMnumzana Robert Mugabe useligqwetha elaziwayo kakhulu emthethwandaba weJohannesburg High Court. Loba kunjalo esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Moses Spanda uthi bathwele amagabha avuzayo.
Okwakuqala kwabanzima vele ukuthi sithole that document ama-Islam seeker kwabantu abethu sibafundisa kuma-private school ngama-document aseZimbabwe engazi ukuthi igovernment yaseZimbabwe iza kwamukela kumbe lapha eSouth Africa futhi abasoma-citizen. Abantu bayahlupheka, umsebenzi ayisekho yilo sihlangana nakhona.
Umnumzana Nkosini Chuma yena uthi laba iziphepheli zezomnotho labo babhekane lo hlupho lukhulu kwele South Africa.
Kwezindawo eziningi kunamalimithi okuthi ama-foreigners kwezindawo ayifuni, abafuni umuntu mhlawumbe one-refugee paper noma i-work permit. Ngezindaweni eziningi kulama-system abasebenzisa ukuthi abafuni abantu bangaphandle abangaka. Endaweni eziningi awukhwalifayi ukuthi uthole izinto eziningi, so kunzima ukuphila kwiziphepheli.
Iningi likhala ngokuthi kuthatha iminyaka efika ichumi umuntu elokhu esamele ukuthi isicelo sakhe sokuphephela sihlolisiswe. Kulabanye njalo abathi iziphathamandla zikahulumende esemahofisini eziphepheli ziyenqaba ukwengezelela isikhathi nxa ungaphathanga imali yesifumbathiso. Kodwa umqondisi wogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Mkhuseli Apleni uthi kulo mthetho osuse ezandleni zikamongameli welizwe abakhangelele ukuthi nxa ungavunyelwa uzenqabela inhlupho eziningi ezibhekane lokuphiwa imvumo zokuphephela.
Lo mthetho usupasiwe ePhalamende okwamanje usukomangameli ukuze awemukele. Angavele awemukele, sengiza kwenelisa ukuya emankampanini amagqwetha. Ngiqashe amagqwetha ahluze zonke izicelo esezilinde ukwedlulisa amalawulo. Le yinto esikhangelele ukuthi ingathatha iminyaka emithathu.
Umnumzana Plan uthi kwakhathesi iziphepheli kule South Africa zifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Phakathi kwaleli nani uyavuma ukuthi abedlula izinkulungwane ezilikhulu kubo 100,000 sebelinde isikhathi sedlulisa amalawulo bemele ukuthi izicelo zabo zokuphephela zilungisiswe. Kodwa-ke uthi uhlupho olukhulu ukuthi iningi labadinga ukuphephela laba kakusizo ziphepheli zoqobo kodwa ngabantu abazodinga amadlelo alihlaza. Ngokwesinqumo senhlanganiso ye-United Nations, isiphepheli kufanele kube ngumuntu obalekela izweni lakhe ngenxa yokuhlukuluzwa kwezombusazwe loba ezokholo. Ngamelestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwele Botswana khona iziphepheli zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe zikhonona kakubi ngesimo esilukhuni enkambeni yedugwi zisithi zibulawa yindlala kanye lomqando. Lokhu kuza ngesikhathi ezinye iziphepheli seziqale ukuphindela ekhaya ngemva kokutshelwa nguhulumende ukuthi kumele zibe seziphumeza phela kwele Botswana kusiyafika mhlaka 31 kumpalakazi lonyaka. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Kulezi phepheli zeZimbabwe esiphose sifike amakhulu ayisikhombisa 688 esenkambeni yedugu engaphandle nje kwedolobho leFrancistown. Iningi labaleka emakhaya ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngomnyaka ka-2008 lona olaba lodlakela olumangalisayo owagcina abanye belahlekelwa umphefumulo. Ngemva kweminyaka edlula amachumi beseBotswana, uhulumende weBotswana wethu kasenelisi ukubagcina njalo ekhaya akusela simo esibi okokuthi iziphepheli sezingenelisa ukuphindela. Inhlanganiso ebona ngeziphepheli umhlaba wonke ejikelele eye-United Nations High Commission on Refugees, UNHCR, yabika nyakenye ukuthi izakwehlisa imali enika amazwe agcina iziphepheli okwadala ukuthi eleBotswana lithi lalo alisenelisi ukugcina iziphepheli eziningi. Abe Zimbabwe labeNamibia babonakala beyingxenye yeziphepheli okumele ziphume enkambeni yedugwi ziphindele emazweni azo. Esinye isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe umnumzana Wasu Chibi utshele iStudio 7 ukuthi abanye sebeqalile ukuphindela ekhaya noma nje khonona ukuthi imali abayiphiwayo iyohambo inlutshwana.
Kunisa njalo nje abanye ama-1-1 sebuyele ekhaya. Babuyele ekhaya i-voluntary repatriation labor, but I saw voluntary repatriation to me vele yi deportation because unikwa $100 bekuchiye board mawuhlala kachana kachana njengemtare awufiki. $100 imali encane kakhulu ukuthi awufiki nguthole into zakho.
Uthi isimo enkambeni asilula, iningi libulawa indlala ngoba kuthatha isikhathi ukuthi ukudla bekuthole.
Azimanga kahle lapha enkambeni eduku la ukudla kwesinye isikhathi sithatha 2 months singakutholanga kulendlala umqando lo lenguba silazo sale sabuya lapha sibuye lapha ngo-2004 besinganikwa ingubo sinikwa amalembu lawa namalembu yakwazi amalembu kuyagodola kuyabanda abantwana abancane hey zisusize.
UTV uthi okwenzakalela isiphepheli zeNamibia zona ezabaleka isiqintini seCaprivi kuyeza lakubo. AbeNamibia laba baphiwe inyanga ezimbili kuphela ukuthi baphume baphele eBotswana, amapholisa ebophe labo abazame ukutshengisela eHaburoni kuyonale iviki.
Into enye futhi ukuthi amaCaprivians, amaNamibians, kathesi kuthiwa babuyele ekhaya futhi sebenikezwe isikhathi esingange 2 months kuphela. Babe sebengekho kuration, abantwana baba sebekhitshiwe ezikolo. Kuthangisa izwi lokuthi babaphuthile khona ngale eHaburoni lapho ababekhona bezama ukutshengisela, bababambile babisele eduku. Akuna muntu vele ongakunika ichance ukuthi ukhulume. So khonoku kuyasifake ukuthi ukusihlakaniphisa ukuthi lathi sihlale silungiselele ukuthi vele kuzaba sokuyithi.
Umphathintambo obona indaba ezenzakala phakathi kwelizwe leZimbabwe, uDokotela Obet Mpofu, utshele iStudio 7 lamuhla ukuthi uzaqhubeka ekhulumisana lohulumende weBotswana ukuze babone ukuthi isiphepheli zeZimbabwe zenelisa ukuphuma kuhle ilanga elabalabekwayo lamhla ka-31 Mpalakazi lingakafiki. Umpofu uthi abanye sebeqalile ukuphindela ekhaya noma nje bona befisa ukuthi abantu baphindele belixuku hathi kanye kanye. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ukuhlaziya indlela iziphepheli ezivela kwele Zimbabwe eziphila ngayo kwamanye amazwe sixoxele uMnumzana Butholezwe Nyathi, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Migrant Workers Association South Africa.
Ngiyabona ba nami emoyeni ukuba isiphepheli bayirefugee yatshembelela kakhulu ngendlela esesibone abantu bephathwa ngayo kakhulu lapha le South Africa ngithi mina nje kumazwe ase-Africa ngenxa yokuthi amazwe amaningi ahamba asayina zonke lezi zivumelwano kodwa ngasho kuza esikhathini sokuthi kufanele benze lokhu abakusayinela phansi sibona umahluko omkhulu kakhulu.
Ungathini ngezisebenzi zeZimbabwe ezikhona ngapho kwele South Africa?
Ngizibhedethu kunzima kakhulu ngoba into ekhona eyenzekalayo ukuthi abaqhatshi abaningi baphatha izisebenzi eziya ngaphandle kwele South Africa njengabantu aba-desperate abangathatha noma yini ukuthi bephile. Sibona kakhulu ukunyembezelwa nokuhlukuluzwa kwabantu nokuqilwa kwabantu. Yenza umuntu uze lapha ngenxa yokuthi ubalekele ze-politics ubalekele eze-economy kuyafana bebewethu ngoba i-South Africa ayifani neti namanye amazwe lapho ukuthi uma umuntu efika efikele khona ekehlale enikeze i-government enakekele i-government ukuthi uma efika njena ufake nomhlinge eziphambili ukuthi kuzenzani. So-ke abantu bagcina nje bethatha noma yiphi umsebenzi esenza noma yini ukuthi ethole imali yesiphephelizika. So bonto ahlukuluza nje iyakudivide mthembe.
Abalencwadi zokuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ke lezokusebenza bona bengabe bengcono yini kulalabo abangalalutho?
Kuyafana ngoba bavele bebheke nje bebheke ukuthi umuntu ubuya ngaphi. Yabona abantu balapho eSouth Africa basa-cut off ekuthini abatholerate ukuhlukuluzwa. I-background yethu yiliyana elokuhlukuluzwa kube yinjayo ayijwayelayo. So ukuhlukuluzwa kwenziwa abantu lapha wenza umuntu lamaphepha wakanamaphepha kugcina ngezwa kufana.
UMnumzana Butholezwe Nyathi ngumgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Migrant Workers Association South Africa ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga ekhona le kwele South Africa. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liyakulandula ukuthi lihluthunele amanye amabandla akumanyano we-MDC Alliance izihlalo okwakuvunyelwene ukuthi azancintisa kuzo kukhetho oluzayo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi akuzimangalisi ukuxokozela osokuqhamuke kulumanyano. Kubika uMavis Gama.
Iningi lamabandla akumanyano oMDC Alliance afana labo Transform Zimbabwe ekhokhelwa ngumnumzana Jacob Ngarivume, ele People's Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, kanye lele MDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube asola umkhokheli weMDCT umnumzana Nelson Chamisa embeka umlando wokuphambuka kulokho abavumelana kikho. Kodwa umgcini sihlalo weMDC Alliance umnumzana Morgan Komichi uthi akusiqiniso lokho okuchiwo yinkokheli yamabandla la. Okukhona uKomichi uthi yikuba kwangeniswa amalunga alesisindo kulezo zigaba lamaward ngenjongo yokuthi banqobe ukhetho lukaNtulikazi 30.
We effected changes in Mazwesa.
Abethu sebakhethayo ebandleni bebegcine ukwedlula abalethwa yi-alliance. Saguqula lowo owayekhethiwe ukuba amele isigaba seMazoe South, lapho kwakukhethwe khona uFaith Chakwela eMazoe West, bekulo Tamari Chimanzi kuthi eMazoe North kwakubekwe uTinashe Muchuri. Laba bantu kabaziwa nguZulu wakulezo zigaba, ngakho belifuna senzeni singene kukhetho labantu abangaziwayo? Lifuna sithabisa abantu abalutshwana nje, kumbe sithabisa abantu bakuleso sigaba? Kungakho senza leyo nguquko isenzayo.
Kodwa ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi akumangalisi okwenzakalayo kuMDC Alliance. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Bekezela Gumbo osebenza ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI.
Indaba leyi esizakala ku-alliance ukuthi abantu i-MDC kaChamisa isinjani, isithatha isijwamula amasithi ithathela ama-alliance members, indaba mina engayibona kudala ukuthi izayenzakala. Ngenxa yokuthi uyakwazi ukuthi kathi sokuyi-last minute abantu laba ama-alliance partners ngaze xa ukuthi senizimela bebodwa, asuzokube lani, asuzokubancedi ngoba abantu vele bona sebejwayele ukuthi bazavotela umuntu we-alliance. So into kathi ziyikhaya ukuthi izayenzakala, ikakhulu kumaphati uNcube nguye kathi singakhalelanga ukuthi ngathathelwa amasithi. But laba abanye esikhangelisa ukuthi ngakwenza ngoba one abantu bangikhona akula, kumbe singathi le yi-constituency yakho layo sithi ukuthi nxa singamthathela akula lapho njani uza compete akula. Into yathi siyikhangelele nalo ukuthi ngayenzakala, especially ngomuntu nje ojamisa songani ufuna ipower kakhulu.
Ingcwethi zithi kodwa ziwelelana lokunye kokwenziwa ngabe-MDCT ngoba kungasizi lutho ukuthi kuyiwe kukhetho kubekwa abantu abazamela i-alliance bengaziwa nguZulu njalo abangasoze balunqobe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ku-Live Talk kuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela impilo ephilwa iziphepheli zeZimbabwe kwamanye amazwe afana le-South Africa leBotswana. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Indonesia selikhethwe ukuba lilunga lekhansili yezomvikela kumanyano we-United Nations okweminyaka emihlanu elandelayo. Leli lizwe liba lilunga lamazwe abalisa ele Germany, South Africa, Dominican Republic, le Belgium. Inkampani ye-Schweppes Zimbabwe ithi isiphendukisa inamnete lemazowe eliyisitapitapi ngemva kokukhonona kwabathengi Vesithi inamnete elilechukela ephansi eliqale ukulungiswa inkampani le kunsukwana ezedluleyo bebengalithakazeleli. I-Schweppes yona esebenza iphansi kwenkampani ye-Coca-Cola ibingasathengisi imazowe elechukela enengi ejayelwe ngabantu ngoba isithi inamnete leli lilakho ukubangela imikhuhlane yechukela efana le-diabetes. Ngalokho ibisithengisa inamnete elilechukela eliphansi kuphela. Kodwa uZulu uvuke ubhova wakhonona kakube esithi inamnete elitsha leli kalifuni ngoba lingamnandi. Lokhu kwenze inkampani le yazisa namuhla ukuthi isiphendukisa imazowe yesitapitapi. Kodwa ithele elechukela eliphansi izaqhubeka ithengiswa layo ukuze abantu bazikhethele. Sixoxele ngcwethi kwezokudla umnumzana Romeo Pepe sambuza ukuthi ubona njani lolu daba.
Imazowe ilecebo elihle kakhulu lokuthi ilondoleze impila kahle yabantu ngoba lezi nsuku ichukela ingeyinye imbangela yokuthi abantu bebe lemikhuhlane eminingi bakhathazayo, bebalelisa sugar diabetes, imikhuhlane yenhliziyo, imikhuhlane ye-BP. So ngenxa yokubana abantu abaningi banatha imazowe almost on a daily basis nje kaningi kaningi ngelanga, ichukela lilaphana lilimaza kakhulu i-health yabantu. Kulama-organizations amaningi umhlaba wonke jikelele avumelanayo ukuthi abantu impila kahle yabo ibe ngcono kumele ichukela lehlise. And ngiyakukhola ukuthi i-Schweppes kade ilandela yona leyi advice, especially ama-organization anjenge-World Health Organization babakhuthaza kakhulu ukuthi impila kahle yabantu ibe ngcono ngoba imikhuhlane ekhona lezi nsuku ngenxa yechukela ilokhu isiba mningi, abantu abaningi bagula kubangelwa yichukela. So icebo lalo ilicebo elihle kakhulu.
Abantu bona balolwazi olwaneleyo yini ngengozi abazifaka kiyo ngokudla ichukela eliningi kumbe ngokunatha amazowela ale chukela eliningi? Nanku phela bayala leli elile chukela elincane.
Hawu, ulwazi lulutshwane ebantwini ikakhulu nge-aspartame. Kube labantu abaningi abajikela i-information eningi kuma-WhatsApp laku-Facebook bekhuluma ngokuthi i-aspartame le iyakhoza i-cancer, iyakhoza imikhuhlane enje. Abantu abaningi bayethuka ngoba abantu ulwazi abalali ukuthi vele i-aspartame yona iyinto eme kanjani. But yona vele i-aspartame yinto elingisiweyo, yalingiswa ngama-scientist and yatestwa ngama-organizations amaningi abalolwazi ukuthi kumele isebenze njani ebantwini. Amanye ama-websites akhuluma kubi ngamanye ama-components bahle bagcona abantu bayithuka bahle bathi hayi sesinimazowe yethu endala, but ulwazi abantu bengelalo.
Abanye bacabanga ukuthi ichukela elikumazowe leli elimnandi kakhulu bathi natural ichukela yama-orange vele i-healthy ilempila kahle elungileyo ayilankinga. Kunjalo
kungananzeleka ukubhala 50% orange juice, but i-sweetness yona leyana ku-orange ayeneli ukuthi imazwe ibe sweet ngendlela ye-sweet ngayo. So ukuthi kudayiluteke kuya-edwa enye ichukele ukuthi ibe lokumnandi kunaka, ayisuke ukuthi i-natural sugar yodwa, hhayi.
Umnumzana Romeo Bebe yingcwethi kwezokudla sixoxelaye ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda umnumzana Nkosana Moyo namuhla wethule ugwalo lwezithembiso athi uzazenzela uZulu alubana ethe wanqoba kukhetho lokudinga umongameli. Kubika uGibson Bebe.
Ekhuluma emhlanganweni wokusungulwa kogwalo lwakhe lwezithembiso lwalokho azakwenzela uZulu angamkhetha, imanifesto umoyo uthi abantu beZimbabwe sokumele bavotele abantu abalolwazi hhashi abangane babo lezihlobo. Umoyo owake wasebenza kuhulumende weZANU-PF wazise ukuthi ngakulantu ezatholakala kubandla leli esele leminyaka libusa ngoba ilizwe leZimbabwe lingasafuni abangane lezihlobo. Uthe abantu beZimbabwe kumele baguqule indlela abacabanga ngayo nxa befuna ilizwe lithuthuke.
Ngibe ngikhuluma lapho ngitshela abantu ukuthi ungasikhangela ukuthi ilizwe lethu singalilungisa njani. Singakhangeli ama-structures engawathi wona ama-physical structures kuphela. Simele sikhangele ukuthi thina ingqondo yethu kade sisebenza njani njengabantu. ukufa kwelizwe okuningi khathe sikusengqondweni yethu. Simele sikhangele ukuthi sicabanga kanjani, sihlala labanye abantu njani, singakazi hluphi ngokuyadinga uncedo olusuka kwamanye amazwe. Simele silungise, simele sizilungisele thina.
Ekhuluma ngohlupho lwenkohlakalo oluselizweni umoya uthi iZANU-PF kayisoze yaluqeda lolu hlupho ngoba inkokheli yaleli bandle kuyiyo ephatheke kulo.
Ngaqalisa ngento yama-parastatals. Into esibuleli ilizwe lethu lama-parastatals wona lawo yikuthi sifaka abantu abangakwazi umsebenzi emsebenzini wakhona. Nxa kumbe ngabantu abakho kumbe ngabazukulu ibe sibanika umsebenzi abangawaziyo. Nxa sifuna ukuthi ama-parastatals ethu asebenze kuhle, simele sidinga abantu abakufundelayo lokhu esifuna kwenziwa. Ya? Into ye-corruption. Simele sivele singayivumeli ukuthi ibe khona. Kuvina umntana nakho angayenzi corruption, kumele umeke la ejele ukuthi lizwe lethu lilungisele.
Omunye okhulume embuthaneni wokwethulwa kwe-manifesto apha ehlangothi lwabatsha unkosikazi Nobuhle Nyamanza uthe abasakhulayo kumele bazi ukuthi ikusasa yabo ime ngaphi ngoba kuyibo abasenkingeni ngodubo oluselizweni.
Mina my biggest challenge ngokuthi in the next 5 years ngiyabe ngingaphi. Okay, I'm 33, so youth yami izaphela in the next 2 years. Sikhangelele ukuthi ngivote upresident ozaletha i-rehabilitation to Zimbabwe, ozasibisela back to the world map lapho sizazakala khona as the members of Africa.
UNyamanza ugcizelele ethi umoya nguye kuphela ongakhulula ilizwe leZimbabwe ebunzimeni elikibo ngoba esele iminyaka eminingi esebenza lenhlanganiso ezilungisisa inotho yamazwe omhlaba. Ibandla le-APA liyancintisa kukhetho lolonyaka lokudinga umongameli namalunga ejayele ephalamende kodwa abantu abaningi abaliboni njengebandla elilosekelo olungenza lisuse iZANU-PF embusweni bethi umoya ungusomabhizimusi wazini ngezombusazwe. Omunye okade esemhlanganweni lo umnumzana Thinashe Jongwe uthe okuhluphayo ukuthi abantu beZimbabwe kabavoteli inkokheli ngekukhulumayo kodwa ngokwazakalayo ngayo.
Sanamoyo seyimzisile wonke okhulumayo. Imanifesto yakhe ngibalile, ezani yonke ngiyayazi, zingayibala le MDC ngiyazi. Abantu abaningi ngimbuza abatshana bembuza khona Twitter and social media, but into engayitshela abantu ukuthi yithi thina esimvotelayo ukuthi awini. Unkosana Moyo ufakwa yithi ukuthi abe ngupresident. And kusukusela namuhla ngizaqalisa ukutshela abantu ukuthi Unkosana Moyo kumele simfake e-State House ngoba nguye umuntu esimfunayo, is the right candidate esiyifunayo eZimbabwe.
Abanye bacabangela ukuthi ibandla leli lingaba lesabelo esithile samavoti kukhetho njengalokhu okwenziwa libandla likaSimba Makoni ngomnyaka ka-2008 lona elathola amavoti ayisilinganiso sokuthoba mina mbili 8%, okuthi ngala libambelele likamnumzana Morgan Tsvangirai elathola phose amajumi amahlanu ekhulwini 47%, ngabe lanqoba ngesilinganiso esingathandabuzwayo kwavimba ukuphindwa kokhetho lwe-runoff. Ngimele Studio 7 kuseHarare, ngiuGibson Bebe.
Siyabonga jaha elidala. Likhumbuleke zihlobo zami ukuthi uhlelo lwe-Live Talk luyalandela kumzuzu emibili elandelayo. Lilo Blessing Zulu lo Sithandekile Mhlanga lapho abazaphatha khona udaba lweziphepheli. Njengoba lamhlanje nje kulilanga leziphepheli i-Refugees Day, okulilanga elinanzwa emhlabeni jikelele lizakhumbula izizalwane zeZimbabwe zisabalele zigcwele yonke indawo emazweni afana lapho Botswana, kwele South Africa, Zambia, Mozambique, Britain, America, khonapha sikhona lathi. Yilo ke udaba esiluphathayo ku-Live Talk lamhlanje. Kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liyakulandula ukuthi lihluthunele amanye amalunga e-MDC Alliance izihlalo. Kwanele olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
C
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.